Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 25/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zviri kuburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino zvinoratidza kuti ZANU PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo CCC ichiwanawo zvigaro zvinodarika makumi matanhatu. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union anoti pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Asi bato reZANU PF rinoti mashoko emasangano aya ekuti sarudzo hadzina kuitwa nemazvo ndeyemugodzi matsuro uye hari atambiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvakabuda musarudzo zvaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino zvinotaridza kuti ZANU PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo CCC ichivewo nezvigaro zvinodarika makumi matanhatu. ZEC ichiri kutarisirwa kuzivisa zvasara kubva kune mamwe matunhu. ZANU PF iri kutungamira kumaruwa zvimwe chete nekusarudzo dzemakanzuru, ukuwo CCC ichitungamira kumadhorobha musarudzo dzemaparamende nemakanzuru. ZANU PF yakabudirira zvakanyanya kumatunhu akaita seMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West neMasvingo. CCC ichikundawo zvine mutsindo muHarare, muBulawayo neMatabeleland North uye ichipindawo mune mamwe matunhu mayanhonga zvigaro. Dare reparamende rine zvigaro mazana maviri negumi 210. Mukuzeya nezviri kubuda musarudzo izvi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Zviri kubuda musarudzo zviri kuita kunge tikungoteerera zvaibuda musarudzo dzakura, nekuti tiri kuona nyaya dzakaita sekuti zviri kubuda mumadhorobha nezviri kubuda mumaruwa ndo zvaingoitika kumashure uko. Tiri kuona zvakare kuti kumaruwa mukaha uri pakati pevapato vanopikisa nevebato rinotonga vanenge vahwina wakakura zvakanyanya kudarika mukaha wevanenge vahwina vari vemapato anopikisa vari mumadhorobha.
Patsananguro zvishoma ipapo zvochireva kuti kudini izvi?
Zvazvinoreva kana zvakadaro ndezvekuti vebato riri kutonga nekuda kwekuti mukaha wacho wavari kukunda nawo kumaruwa uko wakati kure. Zvichaitika pekupedzisira ndezvekuti vebato riri kutonga pamutungamiri wenyika ndo vachangoonekwa vachikunda, ende tikatarisa kumashure uko ndo zvaingosiitika. Saka hatizive kuti zvine zvakarongwa here kana kuti ndo zviri kubudawo kusarudzo pacho chaimo chaimo.
Mumwe aikwikwidza kuGlenview South uko vaGrant Mohakata veCCC vakahwina vari mutrongo vanga vakasungwa vaitove mujere nevamwe. Kukunda kwavo kunochengetwa here ivo vanga vakasungwa?
Handifunge kuti kusungwa kwavo kunotadzisa kuti vanzi vakunda, sezvo zvizvo zvabuda musarudzo.
Vemapato vanotonga vanopikisa munoona sevari kurerekera mukutambirana here nezviri kubuda musarudzo izvi?
Maonero andiri kuita ndichiteerera vamwe vakuru vemapato vari posta varikuratidza kutambira nyanya vemapato anopikisa veCCC ndirikuona varikuratidza kufarira kuti kune ma constituents avanga vasati vambohwina ava kutanga kuhwina tutatsa constituents yakaita senkai varikufarira nzvimbo dzakadaro asi chandinoona pamberi apa ndechekuti vachatsutsumwa nekuti ava chavasiri kuona ndechekuti muku wavo ari kuratidza kuti achadyiwa nemabudiro ari kuita marekaa
avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vange vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union nasi ati pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuburitswa kwegwaro ravo rekutanga pamusoro pemafambiro akaita sarudzo, mutungamiri wechikwata cheSADC, Dr. Nevas Mumba vekuZambia, vati zviri pachena kuti bumbiro remutemo wenyika, mutemo wesarudzo pamwe nezviga zveSADC zvinobata sarudzo dzakajeka, kana kuti SADC Principles and Guidelines on Democratic Elections, hazvina kutevedzwa izvo zvinokanganisa chimiro chesarudzo.
The mission noted that some aspect of the harmonized election.
Nekuda kwezvikonzero zvataura kugwaro rino zviri pachena kuti sarudzo sakaitwa pasina kutevedzera bumbiro remutemo, mutemo wesarudzo nezviga zveSADC.
Vamumba vatiwo miganhu haina kutarwa zvakanaka, mamwe mapato haana kuwana gwaro revavhoti paine nguva, mari yekukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yange yakawandisa, uye makambani enhau ehurumende aipa nguva yakawanda kuZANU PF.
Was informed that the rural vote may be compromised by alleged intimidation.
Takaudzwa kuti kuvota kwakanganiswa kumaruwa nechikwata cheForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ, icho chinonzi chinoshanda nevasori uye change chine vanhu kumaruwa ese.
Vatiwo kushayikwa kwemagwaro ekuvhotesa zvikuru sei muHarare neBulawayo kwakasvibisa sarudzo idzi, kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yaiti yainge yakagadzirira zvakakwana. Vachiparurawo gwaro reAfrican Union AU neCommon Market for East and Southern Africa, vari kutungamira chikwata cheAU vaGoodluck Jonathan vaimbotungamira Nigeria vatiwo pane zvinhu zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo dzeZimbabwe uye vashorawo kufundisirwa kwevanhu.
The mission notes the concern of stakeholders on the presence of Forever Association.
Vamwe vakapinda musarudzo vakati vainge vasingafari kuti FAZ yakavhundutsira vanhu.
Gwaro reAU neCOMESA rashorawo kusungwa kwevashandi veElection Resource Center, Zimbabwe Election Support Network neTeam Pachedu avo vaiongorora sarudzo. Sachigaro wechikwata cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohamed vekuKenya, vatiwo pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pamafambisirwo esarudzo dzemuZimbabwe, vakakurudzirawo vezvematongerwo enyika kuti vazvibate nokumirira zvichabuda musarudzo zvichaziviswa neZEC. Chikwata cheEuropean Union chatiwo sarudzo dzakaitwa pasina kujeka, uyewo dzakaitwa paine kutya kukuru muvanhu, zvichitevera kusainwa kwemitemo yakaita seprivate voluntary organizations amendment act, na law codification and reform amendment act, ne maintenance of peace and order act. Iyo chati yaishandiswa nemapurisa kumbunyikidza nekurambidza misangano yeCitizens Coalition for Change. Sangano rekata senda rekuAmerica ratiwo sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitika pasina kusununguka nekujeka, sezvo paramende yeZimbabwe isina kuvandudza mutemo wesarudzo kuti dzikwanise kuitwa zvakajeka. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vange vakatarisirwa kuita musangano nevatori venhau kuti vapindure zvataurwa nemasangano akaongorora sarudzo munyika aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, bato reZANU PF rati mashoko abuditswa nevaongorori vesarudzo vekudunhu reSADC neveEuropean Union ekuti sarudzo dzakaitwa mazuva maviri adarika hadzina kuitwa nemazvo ndeemugodzi matsuro uye hari hatambiri. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda webato ravo muHarare, mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa vati mukuru wevaongorori vesarudzo vakauya muZimbabwe vakamirira SADC vaNevas Mumba vanofanira kupeta muswe sezvo vava kutora basa risiri ravo. Vamutsvangwa vatiwo vaMumba vane ushamwari nemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa zvavati zvinogona kunge zvakonzeresawo kuti vataure mashoko avatura nhasi uyewo vavapomera mhosva yekutaura zvemusoro wavo kwete muono wechikwata cheSADC chiri kuongorora sarudzo. Asi mutauriri mutsva webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti vaongorori veSADC neEuropean Union vabaya dede nemumukanwa.
Zvinoratidza kuti SADC yabvezera, SADC yashanduka, SADC yakuda kuti Southern Africa indirire mberi. Saka tinotambira zvikuru mashoko abuda anoratidza kuti election harina kufamba zvakanaka. Ndingati inini hongu vamwanga vachidzamba dzamba, asi overall munhu wese aratidza kuti haana kufara nemafambirano aita election. Ndezvi zvinoti vindicator isusu sebato reTriple C tagara tanga tichitaura kubva nakare kuti election iri harisi free and fair.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaLuke Chitsike vanoti masangano anoongorora sarudzo aya ananga nemonemo.
Sarudzo dzemuZimbabwe maitirwo adzaitwa rwendo rwuru anosvodesa. So zvainga zvaitoshamisa kuwana maobserver mission anenge achitisa rudzo dzakafamba zvakanaka. Ichi ndicho chokwadi chaichetwa naSADC. Ndeke kutanga tichiona SADC ichitaura zvakadai, zvinoreva kuti wambozama kuda kuonawo kuti ndepapi panenge pakanaka pakanatsurudzwa asi washaya. Izvi zvinoreva kusarudzo idzi dzichanetsa kuti vanhu vazotambire zvinenge zvabuda musarudzo.
VaLazarus Sauti avo vanoongororawo zvematongerwo enyika vati maitirwo esarudzo mwaka uno asiya mibvunzo yakawanda isina mhinduro.
Sarudzo dzedu dzemuZimbabwe dzakatiratidza kuti kune vanhu vakawanda vaichisidzirwa mune dzimwe nzvimbo kuti vavhotere amwe mapato. Vanhu vainyorwa mazita vachibuda kunovhota, ende izvozvo zvakakanganisa kuti vange vachisarudza vanhu vavari kuda kuti vavatungamirire. Bato reEuropean Union rataura kuti ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka. Izvozvo zvinoratidza kuti kunyange munzvimbo dzakawanda sarudzo dzedu dzakaitwa pasina mhirizhonga, asi zvimingamupini izvi zvinoita kuti sarudzo dzevanhu dzisange dzichizadziswa zvakanaka.
Asi vaMutsvangwa vati Zimbabwe haiiti zvinhu kuitira kufadza dzimwe nyika, asi zvizvarwa zvayo. Mamwe masangano akauya kuzoongorora sarudzo abuditsa magwaro avo pamusoro pemaitirwo esarudzo ndeAfrican Union, COMESA, Vicata Center neCommonwealth. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vagari vemuHarare vashamisika kuwana mapurisa avhara nekuchengetedza migwagwa inoti Samora Machel Avenue naRotten Row, iyo inopfuura nepamuzinda weZANU PF pamwe nehotera yeHarare International Conference Center apo pari kushandiswa neZimbabwe Electoral Commission semuzinda wekuburitsa zviri kubuda musarudzo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti migwagwa iyi yavharwa vachiti mapurisa aita izvi senzira yekuchengetedza runyararo. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vaRashid Mukundu vaudza Studio 7 kuti kuvhara kwemigwagwa hakuratidze chimiro chakanaka panguva ino nyika iri mukati mesarudzo.
Zvekuvhara migwagwa inopinda kana kupfuura nepamuhofisi yeZimbabwe Electoral Commission nekuenda kumuzinda webato reZANU PF zvinoburitsa kuda kuratidza chisimba kuri kuitwa nebato reZANU PF. Zvinoburitsa kuda kuvhundutsira vanhu pamusoro pezvichabuda musarudzo.
Mumwe mugari wemuHarare ada kuzikanwa nezita rekuti Chitova ati kuvhara kwemigwagwa kwakonzera kumanikidzana kwemotokari mumigwagwa iri pedyo nenzvimbo dzakachengetedzwa idzi.
Traffic haisi kunyatsofamba zvakanaka, congestion mamarodzi ablokwa, hatisi kuziva kuti reason yaablokerwawo.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission vari zvekare mutauriri wekomishen iyi vaRodney Chiwa vati havakwanisi kutaura zvakawanda, asi vachiti izvi zvine chekuita nekuchengetedzwa kwerunyararo panguva ino ZEC iri kuunganidza nekuzivisa zviri kubuda musarudzo. Zvichakadaro, nengo dzeERC, ZESNI netimu pachedu dzakasungwa nechitatu manheru dzamiswa mudare dzikapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita $200 emadhora ekuAmerica pamunhu. Vashandi ava vari kupomerwa mhosva yekuda kuburitsa zvakabuda musarudzo zvisiri pamutemo vachibatsirana nebato rinopikisa Resistance Coalition for Change. Ukuwo nengo dzeCCC 40 dzinosanganisira vakakwikwidza vakamirira bato iri kuGlenview South vaGrant Mohakata dzakapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita $100 ekuAmerica pamunhu. Nengo idzi dzakasungwa svondo rapera dzichifora mumugwagwa dzichienda kumusangano webato radzo kuChuru, asi dzakapomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Ano munyika votambira zvakasiyana siyana zviri kubuda musarudzo dzichangobva kuitwa. Vamwe vatsigiri veZANU PF vachifara zvikuru nekuwana zvigaro zvakawanda mudare reparamende zvikuru kumaruwa. Vebato rinopikisa reCCC vachitiwo vari kufara nekukunda mumadhorobha, asi vachiti vanotyira kuti kana ZANU PF ikaramba ichitonga, upenyu hucharamba hwakavaomera. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Mumwe wevatsigiri veZANU PF ari kuti kukunda kwebata ravo kuchavandudza upenyu hwevanhu ndivachausi munganasa vemumasvingo.
Chepiri, tine mufaro kuti muno masvingo takakwanisa kukunda maconstituents. Nangwe zvedu taitarisira kunge takahwina maconstituencies ose, asi tinotarisa kuti mudemokrasi mune zvinhu zviviri zvinobuda, unogona kukundwa kana kuti unogona kuhwina.
Tafara mudukuti vanoti vanotarisira kuti kubudirira kweZANU PF kuchapa vechidiki mikana yekuvhura makambani voita upenyu hwakanaka.
Tiapa kutaura chokwadi, tiri kuratidza kufara chose nokuramba tichi seZANU PF chitora expect mayoung persons kuti vawanewo maopportunities ikoko, mungava muconservancy, mungava mafisheries, ingava farming, sugarcane and so forth, mairrigations ari kuya kuya. Young persons should be considered first because they were actually marginalized economically.
Asi nhengo yeCCC inogara kumukobha kuGweru valafu mota vengo vanoti zviri kubuda musarudzo zvinoratidza kuti vanhu vacharamba vachitambura.
Inini handioni sepane zvinochinja, nekuti since ZANU PF ichitora haina zvayati yamboitira vanhu zvinodi zvinoratidza kuti pane change. Saka zvatiri kutongo tikangoramba tini pasi pehurumende yeZANU PF tinotongoramba tichitongosafa, hapana chinyowani chainotunzira. Hapana need yekucelebrata because tiri kutongosafa, tiri kungorova kondinya nekusafa munyika.
Vasimba rachigava vekuchivhu vanoti vaitarisira hurumende yebato reCCC kuti igoshandira zvinhu munyika.
Hapana chokupembenera apa, nokuti ndoona sokuti ndedzimwe futi icontract ye 5 years yatatosaina yekutambura. Saka zviri bvaita kutombobuda mune ino nyika kana zvaramba zvakadai, nokuti life yacho iri kutigwadzigwadza izvozvi kuzoti dzimwe 5 years tozosikepenazvo.
Asi muzare Beatrice Musiza wekumarondera anoti kunyange hazvo zviri kuratidza kuti CCC inogona kuwana zvigaro zvishoma, vari kufara nezvavawana mumadhorobha uye vane tarisiro yekuti mutungamiriri wavo vade usapchamisa vachine mukana pasarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Mutungamiriri weCCC aiwa achiri nemukana wokuhwina, nekuti mahwiniro ari kuita mapati ese atiri kuhwina ari kusiyana zvakareba neveruling party. Saka aiwa mukana tinawo wokuhwina anoratidza kuti zviri promising, very promising kuti CCC iri kuhwina.
Vanhu vakawanda vamirira kunzwa zvichabuda musarudzo dzemutungamiriri wenyika, vasigiri vebato rinopikisa vachitarisira kuti mutungamiriri wavo angangobudirira. Ukuwo vebato reZANU PF vachiti mutungamiriri wavo atokunda kare. ZEC ine mazuva mashanu ekuburitsa zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika, zviva kuti ine kusvika musi wemuvhuro svondo rinouya. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mungu
nguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nemutungamiri weChina vaXi Jinping vakatungamira musangano weChina Africa pamwe chete muJohannesburg neZuro parutivi pemusangano weBRICS apo vaXi vakapembedza kushanda pamwe kweAfrica neChina. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakabva pajeri reFulton County riri muAtlanta neZuro usiku mushure mekunyorwa kwavo semusungwa pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura kukundwa kwavo musarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia. VaTrump vari kuti havana chavakakanganisa. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende dzavakavhotera rwendo runo dzigone kuzadzisa zvadzaivimbisa padzaitsvaga rutsigiro, kwete kuita hwebete rawira mumukaka mushure mekusarudzwa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vachinei zano vanotarisira nhengo yakabudirira ichamirira dunhu ravo kuti vawanise mvura yekunwa yakachena sezvo vakavimbiswa kuchererwa zvibhorani paitsvagwa rutsigiro.
Isu chatinongoda imvura yavakavimbisa sezvo kuno mvura ichinetsa, tave nenguva refu mvura ichinetsa, saka chatinongoda imvura bedzi.
Mumwe mudzimai anogara kuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central amai Yvonne Kashiri vanoti vakatarisira kuti wese achakunda ava vakire kiriniki sekuvimbisa kwavakaitwa nevese pavaitsvaka rutsigiro. Mumwe murimi wekwasadza mudunhu reMashonaland East vaRemigio Nyajena vanoti achavamirira mudunhu ravo anotarisira kuti agadzirise migwagwa sezvo zviri kuvadhurira kuendesa zvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board nekuda kwekuparara kwemigwagwa.
Migwagwa yacho kana yakafa sezvaii, hakuna matransporta vanovhorontiya kuenda nemota dzavo kunzvimbo dzakashaya. Sedziriko ikoko ndikatora nzvimbo dzakaita sekuhonyotsi Makombo kunokuyeita vanhu vanotori nezvibage zvavo.
Vachawanda Karemba vekumakonde kuMashonaland West vanotarisira kuvakirwa zvikoro zvakanaka zvinokwezva vadzidzisi vakadzidzira basa.
Kudziya dzakanyanyosara zvakanyanyisa tikapinda muno vamune nzvimbo dziya dzakatorwa semapurazi aigara vachena aya, zvikoro zvirimo zvakataranganya zvakanyanya zvekuti kune vana vanogona kutofamba makiromita anokwanisa kuita 7.
Mugari wekumola vaObert Siyamilandu vanotarisira kuti rwendo runo achapinda achawanisawo magetsi vachiti vanzwa nekungovimbiswa kubva 1980 asi pasina chinobuda. Asi mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti zvese zviri kuchemerwa nevagari zvinongogoneka chete kana pakaita kushanda kwematunhu kwakasununguka.
Tikaita devolution chaiyo chaiyo, kwete devolution fanika yatina iyo kuti mari dzacho dzinongodisaidwa kuHarare ikoko kuti RDC yekwamutogo tiri kupai mari yakati. tofunga izozo zvinoita kuti kununuta kuvanhu kuve kushoma zvinoita kuti maeria akaita sana Marange baina ungade amaguta nekuti vana vekwamarange havaizombotendera umbavha vakaitika ikoko neuri kuramba uchiitika
vanoongorora nezvematongerwo enyika varejoice ngwenya vanoti chinonetsa ndechekuti mari dzebudiriro dzinenge dzave kubva kuhurumende nemakanzuru
saka mamiriro akaita upfumi hwenyika zvichaita zvichagozha kuti vamiririri vese vari kuma 200 ivavavo vagadzire migwagwa nemakirinika nezvikoro zvinhu zvakadaro izvi pachadoda kutoshandiwa nokuti chinonyanya kunetsa ndechekuti mamiriro eupfumi hwenyika haabvumire ari kuramba
nhengo dzeparamende dzakavhocherwa svondo rino dzaivimbisa zvakasiyana-siyana kubva mukuwanisa vagari mvura yakachena kuvaka zvikoro makiriniki migwagwa nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira kuviga vanenge vashaya asi zvizhinji zvezvinhu izvi hazvizombofi zvakazadziswa zvasarira kune vakasarudzwa ava kuti zvii zvavachaitira vakavasarudza mumakore mashanu anotevera ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
regai timbotora mukana unotinzwewo zvimwe zviri kubva kwamuri nevateereri vestudio 7 pamusoro pesarudzo dzegore rino
masorasei pastudio 7 ini chikumbiro changu ndechekuti zeki ndaibudisirwa kuda musarudzo kwete kuti zeki ive yebato nekuti vakadaro vanenge vatiuraya inini ndiNathan Mary ari pano pabhowera taimine ndiri pamucha chekupabhowera ndiaoota ndakatovhota saka hatoda kuti zeki ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare tisave nekufa nezhara nekuti vana vava vana tsitsineso vada kutotipedza tese ndatenda zvavo
pano varume taneta kana iyo mudzimu masvikiro yacho ezimbabwe inofara here zvichiitika zvakadai wezeke wanganonokeseiko kunza mapepa wanganonokesei kunza mapepa nguva yese yakareba kudai taneta vanhu vamwari kana iye mwari acho ngaapindirewo muzimbabwe
endaiwo vestudio 7 nemukana unounowamotipa kuti tirekodi tichitaurawo zvichemo zvedu aiwa aine hangu maelection yanha kufara nawo ende azozivikana nenyika yese kana neafrica yese kuti zimbabwe mukudzvinyirwa vanhu muzimbabwe havasi kutevedzera kodzero dzevanhu vari kufuti vamwe kusouth africa takambonzwa kuti vakapinda kuda kungurura nezvesarudzo vakavadzosera vakavadzoserera chii pamwe dai zvichiitanani zeki iri kuita maone takaipa makore 5 years kuti igadzirise mapepa yawaya maballot papers ike zvinova kutudza kuti ari kushota ari kushota 5 years yaita rei zeki nevana ed vane rimwe kana kuri kurobwa vanoda kurobwa vese ndarwadziziwai
makadiko pastudio 7 aiwa inini ndiriright ndonzi effort machakaire aiwa shona yavakuru inoti chisingaperi chinoshura kunyange zvazvo ZANPF uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore
aiwa idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatinotema takarerekera muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru ano tiri kutarisa zvaziviswa nevemasangano ari kuongorora sarudzo munyika ayo ashoropodza mafambisirwo akaitwa sarudzo nezek kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panamba dzinoti +1 ndodzokorora 202-465-0318 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheisindevele
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle ngolwesihlanu mhla ka 25 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Impumela esiyethulwe ngokusemthethweni yiZimbabwe Electoral Commission iveza ukuba ibandla leZANU-PF selithole izihlalo zedale lePhalamende ezedlula ikhulu elilamachumi amathathu 130, kuthi ibandla eliphikisayo eleTRPC lona selithole ezedlula amachumi ayisithupha 16. Inhlanganiso zamazwe achiyeneyo ezithumele amaqula ukuze hlola ukhetho lweZimbabwe ezigoqela iSADC, iAfrican Union, European Union, iCOMESA kanye leCommonwealth zithi ukhetho lolu alwenziwanga ngendlela esuthisayo. Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo abeqaphe ukhetho ezibalisa Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network kanye leThimpa Chedu abotshwe ngolwesithathu eHarare amiswe enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impumela esiyethulwe ngokusemthethweni yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iveza ukuba ibandla leZANU-PF selithole izihlalo zedale lePhalamende ezedlula ikhulu elilamachumi amathathu 130, kuthi ibandla eliphikisayo eleTRPC lona selithole ezedlula amachumi ayisithupha 16. IPhalamende ilezihlalo ezingamakhulu amabili ilechumi 210 constituencies. iZANU-PF ikhanya inqoba kakhulu emaphandleni asesigabeni seMaswingo, eMashonaland East kanye leMashonaland West. iTRPC yona ikhanya ithola layo emaphandleni ngitsho lalapho obekuvele kubusa iZANU-PF, kodwa ikhokhela kakhulu emadolobheni afana leHarare kanye lakoBulawayo lapho ethanyele khona. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe elandela kakhulu lolu khetho umnumzana Zenzele Ndebele.
I think iTRPC imangaze abantu abaningi ngoba I think abaningi njengeparty entsha bebengacabangeli ukuthi ngathola ama-seats wona la esiwathole. Ngakhangela koBulawayo bathethe wonke ama-seats akoBulawayo. Emat North, eMathebeleni North lapho ababethole ngo-2018 I think babethole ama-seats ayi-4 or 3, kathesi banelisa ukuthi bethole ama-seats kumbe 7. Kukhangelela ukuthi bangathola kumbe ayafika 9. ELupane bathethe iLupane yonke ma MPs bathatha leLupane ku rural district council. Wakhangela matopo ngale futhi la kwe Mat South bayenze kuhle ngwe Mat South ngo-2018 abantu beTPC, I mean kwase kuyi MDC then abala seat abayitholayo. This time around iTPC ithola ama seat amabili, emphethe semathathu. Ukhangelela ukuthi ma elections yaphela bangabe sebethole kumbe ngaba mane kuma rural district council lapha batholi lithi bayibo abaza control district council ematopo ebulili manjalo ngapha bathethe ama-district council wards ayi-10 out of 19. EHarare labo benza kuhle kakhulu le kwezinye indawo lapho kade kungacathanyelwa khona. So ngibona ngani bazenelisa ukuthi befike kubo almost 70 or 70+ ama-seats okuzayenza ukuthi iZANU ingatholi i-2/3 majority eParliament. Indaba ye-2/3 majority eParliament kuleli parliament elizayo in the next 5 years iqakatheke kakhulu ngoba isisekelo sombuso sithi khona umongameli weZimbabwe umele buse ama-terms amabili ebesechiya. So umnangagwa item yakhe yokugcina le njengoba bazi abantu bezani bebelakho ukuthi bangatshintsha i-constitution ukuthi benike umnangagwa enye term. iTRPC ingathola-ke ama-seats ambalwa wafika 70 kumbe 70 plus azayenza because izanu idinga 141 ukuthi be the 2/3 majority. Izanu ngehlele ukufika lapho bengabi le 2/3 majority, then I saw ziyenelise ukuthi iqalise nje ukudlala ngokutshintsha iconstitution elizwe besenza ukuthi bedile lama succession issues abo.
Kukhetho luka 2018 izanu yathola isihlalo esisodwa kuphela eHarare. Kodwa khathesi kulolu khetho sigcine silezihlalo ezintathu. Ungathini ngalokho?
I think abezanu bakuleko nokuthi bathi bazayenza basebenza ama-endosi eHarare, but okunye sikunanzelela eHarare lapha nokube le delimited lapho ukuthi kutshintshwa ama-boundaries. Yamanye ama-boundaries akhona angena emakhaya kumbe into emaplazini lapha, but also indaba zama-candidate amabili, ama-double candidate, ama-triple candidate ekhona ngale eHarare yikho kubulele kakhulu ibandla le-triple C. Singakhangele ePort South laphana bekulama-candidate e-triple C amathathu. Omunye uthole 1800, omunye 1300, omunye 5000 something, owezanu wawina nge 6000 somewhere there. Unga eta wonke ama vote e triple C angena ku 8000.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso zamazwe achiyeneyo ezithumele amaqula ukuyahlola ukhetho lweZimbabwe ezigoqela iSADC, iAfrican Union, iEuropean Union, COMESA kanye leCommonwealth zithi ukhetho lolu alwenziwanga ngendlela elandela umthetho sisekelo weZimbabwe iConstitution kanye leziqondiso zeSADC ezilawula ukhetho olukhululekileyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Amaqula enhlanganiso lezi ekhuluma lentatheli namhla ehlukene athe kunengi okungahanjiswanga ngemfanelo okulakho ukuphazamisa impumela yalolu khetho. Obekhokhela iqula leSADC oyisizalwane sakwele Zambia umnumzana Nevas Mumba uthe izimiso zesisekelo zombuso weZimbabwe iConstitution kanye lezimiso zomanyano lo wamazwe angezansi yezwekazi e-Afrika azilandelwanga ngendlela ekuqhutshweni kwalolu khetho. Usole njalo ukwethuselwa kwabantu abakade bevota ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU-PF Forever Associates of Zimbabwe ngokubhala amabizo abo phandle kwendawo zokuvotela.
For reasons outlined above in this report, the mission noted that some aspects of the harmonized elections fell short of the requirements of the Constitution of Zimbabwe, the Electoral Act, and the SADC principles and guidelines governing democratic elections of 2021.
ISADC ithe ukusetshenziswa kwemithetho efana lowe maintenance of peace and order MOPA ukuvimba imihlangano yebandla le-CCC kubangele ukuthi leli bandla lehluleke ukukhankasa ngendlela, kanti lokungethulwa kwe-voters roll ngendlela ebifunwa ngamanye amabandla lakho kubangele ukuthi impumela yalolu khetho ingathembeki. Lokhu kusekelwe yinhlanganiso ye-European Union yona ethi ukhetho lwenzakala kunokuhlukuluzwa kwamalungelo oluntu ngendlela emangalisayo. Umholi wequla le-EU umnumzana Fabio Massimo Castaldo uthi ukubekwa kwemithetho efana ne-Patriotic Act kulakho ukuphazamisa lolu khetho.
The administration of elections lacks transparency in key areas, as the ZEC did not provide critical information in a timely manner during various stages of the process.
Lokhu kusekelwe inhlanganiso ye-Carter Center. Okhulume emele i-African Union umnumzana Goodluck Jonathan uthe imbiko yokuthuselwa kwabantu yenza ukhetho lusolakale. Okodwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Christopher Mtswangwa ekhuluma lentatheli izindaba uthe akusiqiniso esithi ukhetho lalo nyaka luphume ngendlela enhle.
It is not the duty of a particular individual to arrogate to himself the role of a constitutional review committee of the laws of Zimbabwe. So Mr. Nevas Mumba from Zambia, I'm calling you to order. Don't delve into the laws of Zimbabwe. If there were issues in those, tell your
relevant institutions not to the standard of the committee, your relevant institutions to take it up with standard secretariat in Zambia.
Obona yezo keto kubanda le CCC unkosikazi Ellen Zirenga uti kusobala ukuba ukhetho belungakhululekanga.
Into nje sibhalele izekhi ngayo sifuna ukuthi besichasisele ukuthi kade yindaba kwenzakale nje, and nxa likhangela kule ndawo ezithize ezi-afrikthwe into yonale ikakhulu ngobulawayo leHarare leManicaland province lapha esibona khona ngani ama-stronghold awe-TPC.
Inhlanganiso lezi zithi ziza kupha umbiko ogcweleyo ngemva kwenyanga ezimbili ngesimo sokhetho zithi labo abangasuthisekanga ngokhetho kabayi emthethwandaba. Imizamo yokukhuluma lezekhi yehlule, kodwa umnumzana uhloyile Sligwana izolo uthe ukhetho lwaphazamisa zindaba ezisemadale. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo ebeziqaphe ukhetho lweZimbabwe ezibalisa Election Resource Center, iZimbabwe Election Support Network ZESNI kanye leThimpachedu abotshwe ngolwesithathu eHarare, amiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqoqa ukwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Abasolwa laba bakhululwe ngemali yesibambiso eye-bail engena kumakhulu amabili amadola aseMelika umuntu ngamunye i-US$200 ngemva kokuba amapholisa labatshutshisi bethe abaphikisi ukukhululwa kwabo. Umantshi umnumzana Ngoni Nduna uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka-28 ngenyanga ezayo. Amapholisa athi abophe abantu laba ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi bebebuthene eHoliday Inn beqoqa amanani okhetho bencedisana lebandla le-CCC ngenjongo yokwethula impumela yalolu khetho ingakethulwa ngokusemthethweni yiZimbabwe Electoral Commission. Kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela yona iZesni, i-Election Resource Center, i-Girls Table, iThimpachedu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights lezinye sezisolwa le ukubotshwa kwabantu laba zisithi abephulanga mthetho. Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo, inhlanganiso ezifana leSADC lezinye ebezithumele amaqula eZimbabwe zithi kunengi okungahanjiswanga kuhle. Kusenjalo amapholisa asevale imigwaqo kwezinye indawo ezifana leHarare, ikakhulu eyalapho okumenyezelwa khona impumela yokhetho. Ama-command centers lasemahofisini eZimbabwe Electoral Commission kanye lesigodlo seZANU PF. Amabandla aphikisayo lokhe bekhala ngokwethuselwa kwabantu ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU PF AFAS. Nangu umnumzana Sweven Chirodza owebandla le-CCC wobulawayo.
Ibandla AFAS iyabithatha ngathi okuyabe kusenzakala inani labantu abangenayo lokuthi labo mama abangaki labo baba abangaki, especially futhi bethatha lokuthi ontanga bangaki. Kodwa siyazi thina ukuthi emaphandleni bacela wonke umuntu ovotayo ukuthi adlule ematafuleni abo benikeza lo fakazi ukuthi bona bangubani njalo ukuthi bavote njani. Sibona ukuthi lokhu kwephulwa kwamalungelo oluntu.
Isiphathamandla senhlanganiso yeFAS umnumzana Kudakwashe Musanka uthi akulalutho olubi abalwenzileyo, futhi usola ibandla le-CCC esithi belihlukuluza amalunga enhlanganiso yakhe.
Ubugebenga obenziwa yi-CCC besilwa labantu abeFAS kumateski abo yinto sibili esimangalisayo, into sibili esibe singayikhangeleli, ngoba lokhu esakwenzayo asonto entsha lokhu. Ukufaka ama-desk 300 meters ukusuka ku-polling station kuyavumelwa ngomthetho. Yi-practice enzwa emazweni amaningi. Ungahamba eGoli bayakwenza, hambe eNamibia, eMozambique kuyavunyelwa, bayakwenza. So thina akulanto entsha esiyenzileyo. 2018 by-election sasikwenza konke lokho. So ngiyamangala ukuthi ikuyini okwenza ukuthi bewazondele lawo ma-desk okokuthi bagcine sebebuya lamahloka lamabhemba begamula ama-desk begijimisa abantu kwesinye isikhathi betshaya abantu ngamatshe.
Iningi selimelele impumela yalolu khetho ngamehlo abomvu, ikakhulu eyokhetho lukamongameli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ise-Command Center koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi bazimisele ukuphatheka ngokugcweleyo kuntuthuko yeZimbabwe, okuyikho okwenze bancintisa ngobunengi kukhetho olwenziwe ngolwesithathu bedinga ukuvotelwa ezikhundleni zokuba ngamalunga ePhalamende kanye lamakhansila. Utabuka Ncube weStudio 7 usipha lolu daba.
Abasakhulayo abanqobe kukhetho lwalonyaka ezikhundleni zokuba ngamalunga edola lePhalamende lamakhansila bathi lokhu kubapha idlabuzane lamandla okusebenzela intuthuko yelizwe. Umnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla le-TCC osazamela iphelandaba tshabalala edale lePhalamende uthi bekungalula ukuncintisa kulolu khetho njengabatsha, kodwa bayajabula ukuthi lwanqobile lanxa bebebhekane lobunzima.
Ukhetho liyatshengisa thina njengabatsha silawo-ke umbono ohlukeneyo ukuhambisa ilizwe lethu phambili, kodwa-ke kulenhlupho eziningi ezihlangana labontanga across the political divide ezihlanganisela isupport, ezihlanganisela nje ukungathathwa-ke ngendlela odeserva ngayo in terms of your capacity to lead.
Mnumzana Taurai Khandishaya onqotshwe ngemva kokuncintisa efuna isikhundla se-Epworth North edola lePhalamende engowezanu-PF uthi abasakhulayo abakhethwe ukuba ngamalunga ePhalamende kumele badinge ulwazi olugcweleyo ngemithetho yelizwe ukuze basebenze kuhle.
First time in the history of Zimbabwe democracy we saw inclusivity, youth being included.
Sibone abasakhulayo bephatheka ngokugcweleyo kulolu khetho kundawo eziningi. Abanye baphatheke bedinga ukuvotelwa ePhalamende lakumakhansili, abanye bephatheka bengama-presiding officers lama-chief election officers. Ngakho ukhetho lolu belungo lwabatsha.
Umnumzana Thuso Moyo osengukhansela we-Ward 7 eVictoria Falls uthi intsha ekhangelele ukuthi izaletha inguquko elizweni.
Ngithi into enginazeleleyo ukuthi election ibe-participate abantu abasha. I-candidate ezanu PF okokuqala ngotomusha le-independent kungumuntu omusha. So okungango ukuthi nxa kade singene ezakhamizini bekungafanani njengensuku zonke ukuthi ama-candidates abetshiyene ngokuzalwana ngeminyaka.
Umgcini sihlalo wabasakhulayo kubandla lezanu PF ezansi emandebeleni umnumzana Moses Langa yena uthi intsha ibikhangelelwa phansi, kodwa ukuvota ekwenzileyo kuza kwenza iphatheke ngokugcweleyo ekuhleleni imithetho yokuqondisa ukubuswa kwelizwe.
Sizakhontinua futhi sibambile futhi ukuthi ngenxa yosakubulela umketho sizakhambe sikhontinue sisebenzela abantu si-improve lapho esingabe siluze khona.
Impumelelo yokhetho oluqale ngolwesithathu lwaphela izolo kwezinye indawo iqhubekela phambili isethulwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Lolu khetho belungolokuvotela umongameli welizwe, amalunga edala lePhalamende kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Njengoba ukhetho soledlule nje, abantu abaningi koBulawayo laseMidlands sebeqhubeka ngempilo zabo zansuku zonke lanxa nje besithi bayimelele ngamehlo abomvu impumela yalolu khetho. UEzra Chisaspanda uyalandisa.
Ukuxokozela lokuthakazelela unqoba ngabanqobileyo kukhetho okuvame ukwenzakala ngemva kokhetho minyaka yonke lonyaka kubonakali kwezinye indawo, kanti lokufuthelana uke wabonakala lakho sekudedile. KoBulawayo kuthule cwaka ilunga le-TCC uGift Ostalo Siziba ubonga uZulu ngokunqoba kwabo koBulawayo.
Sisilokubonga kakhulu uBulawayo muhle ngokusinika 12 out of 12 ama-seats ePhalamenti, ukusinika ama-council seats, nokusinika-ke i-majority victory on the presidency. obulawayo ke ukutshengisela ukubana ubulawayo ke ufuna eZimbabwe kube lenguquko an affirmation of support and trust and confidence on the leadership kamongameli uadvocate Nelson Chamisa and the CCC leadership collective kathesi ke sesizuze ama results wonke ke akobulawayo sesilokusuthiseka
Ibandla lezanupf inqobile esabalenze Midlands Province inhlanganiso yeZAC ikhiphe impumelelo ekhombisa lokho umnumzana Daniel McKenzie lilunga ledalele yepolitbro ubandla lezanupf limele inkabazwe ujabule okwamagama
eMidlands out lapha constituencies zangu 28 after 28 constituencies thina sithole 23
tule ziyakula ngijonsika ugogo uMark Mhlanga emakhandeni kobulawayo uthi uvotile kodwa selinde impumela kamongameli
thina savota kuhle kobulawayo azange ube lomsindo abantu bazivotele kuhle ngamaphepha aphuza ukubuya nje kodwa hayi kuvotiwe kuhle kwaze kwaphela kuhle
kukanti umnumzana Shadrack Phiri wesilobela uthi ulinde ngamehlo abomvu impumela yokhetho lonke
hayi ngathi ukhetho lakhona lekwadeni uluhle kodwa kakuphuza ukuthi belethe ama-ballot paper ngesikhathi gcine siphuza ukuyavota sibili kodwa lo simelile sasavota sibili njengoba ngalayinye incedo vele ukuthi kade sifane sihambe siyevota yagcina hhayi sesivotile loko simele impumela khona loko beyiyenza mbitshanambitshana akwazi ukuthi uhamba njani
iningi labantu lithi akula lutho oluzaguquka eZimbabwe njalo bathi ngeke bahlube futhi kwezombusazwe imele Studio 7 kobulawa igama lami u-Ezra Jesus Banda
Ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change iCCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lijabule kakhulu kulandela ukunqoba kwalo ezikhundleni zamalunga edale lephalamende eziyisishiyagalolunye 9 esabelweni seMathebeleland North phakathi kwezilithumi lantathu unokutaba Dlamini usipha loludaba
Abe bandla eliphikisayo benelise ukuthatha izikhundla abazithwathelwa ngabezano PF kukhetho luka 2008 emaphandleni esabelweni seMathebeleland North. Lokhu kuyikufezeka kwezithembiso ezenziwe ngabasekeli beTRPC kunsukwana ezedlulayo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa phambilini kokhetho emhlanganweni omkhulu oyerally owakhokhelwa eVictoria Falls ekhankasela usekelo. Omunye wabazamela lesi sabelo edalele Senate umnumzana Joel Gabuza uthi unqobo olunje baluchinisa ngoba bebehlala benqoba ebhinga lewange kuphela.
Dalumbathwa kabombathwa katandabala mat north omuhle singamhlophe siyajabula simanzi te. Ukwazi ukuthi imat north ilama constituencies ayi 13 kodwa njengebandla le CCC suke ezidlule besiwina amabhinga omabili lamawanga amathathu besihlala sile 5.
Umnumzana Mxolisi Sibanda ongomunye wasebethole ezinye zezikhundla eziyisichiyagalolunye ezamela iLupane West uthi sekuyiminyaka indawo le ibuswa ngabezano PF loba kunjalo uSibanda uthi mkhulu umsebenzi ophambi kwabo
Thina iLupane West nyananzelela ukuba indawo elugwadula kuyadingakala ukuba singezelele indawo elamanzi which is surface water okwenzela ukuthi abantu bezuze indlela zokuphila
Umgcini sihlalo webandla lezano PF esabelweni seMathebeleland North njalo onqobe ukumela imiguza edalele eParliamente umnumzana Richard Moyo uthi bazamile kodwa kungasenani kwehlule kwabanye bakhe
Adikulele ama constituencies esikwansile ukuthi siwathathe ukusebenzeke khona kuhle kakhulu kusemguza uMP constituency kusecholocho South Kai North Ubi then ama councils lokho kusakompilwa maybe end of the day today sizabe sesikwazi emakhasilini kuminjalo
umgcini sihlalo weTRPC kusabelo sinye njalo enqobe eBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi limpumela iveza ukuba abantu bavote bekhangele sibi sibili
besiphathwa njengomntwana wakamakhelwane hathi umntwana welizwe lethu so ngenxa yalokho ke intuthuko yethu isalela emuva ngoba bazikhangela bona abakhona ngale yikho okwakuqala okwesibili silendawo lapho kwabulawa khona abantu ngesikhathi seGugurahund amacholocho omabili amalupane omabili amankayi omabili asekuthwa kakhulu
Abebandla le-TCCC bathi eyabo inhloso yokulwela uZulu edalela eParliamente ukuze kubunjwe imithetho yokuthi abantu balumango bathole inzuzo kwezamvelo abahlala phakathi kwazo ezigoqela amalahle eWange, umfula uZambezi River, izihlahla zamagusu eLupane lenkayi lokunye. Kusenjalo abeZimbabwe Electoral Commission babika ukuba baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokubalwa kwamavoti ezabelweni zonke zeMathebeleland North anduba kwethule abanqobe esikhundleni sikamongameli welizwe. Okunye njalo abathi basakwenza ukuhlolisisa inani labavotelweyo andubana amabizo abo aqoqwe ndawonye phambilini kokudluliselwa esigodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abasekeli bamabandla aphikisayo ezansi emandebeleni bakhala ezimathonsi kulandela ukunqotshwa kwabo ngabezanu PF kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente. Izanu PF ithole izihlalo eziyisishiyagalombili 8 edalela eParliamente, kwathi ibandla le-TCCC lona lathola izihlalo ezine kuphela 4. Wapheti Ncube uyalandisa.
Insiza North kanye le-South abasekeli be-Citizens Coalition for Change bakhale ngokuthi banqotshiwe ngoba beqilibezelwe kukhetho olukhutshwa ngolwesithathu. Umnumzana David Masuku oyebandla le-TCCC onqotshwe ngumnumzana Farai Tarubinga webandla le-ZANU-PF uthi ukhetho lwalonyaka kalukhutshwanga kakuhle.
Ungafika kwenye indawo ngaze wambalekela unkazana khona kade ebhala ngifuna ukumtshaya ngokuthi besenzondile. Abantu batshona sebenzisa ilayini khona ama-polling station amaningi ade ngiwabhoda kade bemile bemelela abantu bebabhala inamba ngokwathi bebabhalani. Abanye bekulama-orenji, abanye bephuza imali, kodwa vele alukhululekanga kade behamba befusabisa abantu.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Ngobe Masonga owe-Insiza South.
Singakhangela ku-Ward 5 lapha kule incident enkulu kakhulu eyenzakeleyo eSabhabha polling station. Sinanzelela ukuthi kulabantu akade bencedisa abakhulileyo ukuvota, kodwa abantu labo bebephiwa laba ama-ballot papers bevota. Upresiding officer weSabhabha ugcine sacrifice ukuthi yena ngokwakhe akasayi kuvota kodwa uzokhansela ibizo lakhe akompensate ivoti lele beselifakwe ngulowo muntu oncedisayo.
Umnumzana Ntando Ndlela oyisikhulumeli se-TCCC ezansi yamandebeleni uthi lanxa uZulu bencindezelwa bajabulile njengebandla indlela abaqhube ngayo kulolu khetho.
Ngithanda ukuthi thina njengebandla le-TCCC sibonge kakhulu abalandeli bethu lapha eMathebeni South ukuphuma ngobuningi ukuthi bayevotela inguquko. So silokujabula ukhetho olutshengise i-improvement enkulu kakhulu.
Omnomzana Kanisha Sinkala oyisiphathamandla sebandla lezaphu ezansi emandebeleni uthi kunqoba kwampendulo Ncube ezaphu kukhetho lwamakhansila kuwadi 17 ematobo mangwe kuveza ukuthi uZulu usalithemba ibandla lakhe.
Siyajabula ukuwina esilakho esikutholileyo kuwadi 17 okwenziwe ngukomrade Ncube. Lokho kithi siyiphathi kutsho ukuthi njengoba besitshilo sathi back to basics, iparty has started and izaphu is going to grow. Izaphu izaqhubeka sikhangele amasithi amanye.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Malaki Nkomo isikhulumeli seZanu PF ezansi emandebeleni iyehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Njalo imbiko ethunyelwe enkundleni yokuxhumana yeWhatsApp kayiphendulwanga. Ababikwa sebenqobile kukhetho lwamalungu edalela eParliamente bemele iZanu PF babalisa omnumzana Fisani Moyo eKwanda Chitawutse, Umphile Marupe eKwanda South, Space Thole Insiza North, Dingumuzi Phuthe Bulilima, Edgar Moyo eMatobo North, Albert Ngulube eBedbridge East, kanye loLevi Mayihlomo eMzingwane. Abebandla le-TCCC ababikwa sebenqobile babalisa omnumzana Morgan Ncube eBedbridge West, Desire Nkala eGwanda North, Madala Point Ndebele eMatobo Mangwe kanye loVincent Sihlabo eMangwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseFila Busi ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lakoNcube. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngempumela yokhetho. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilale.